Matuna anoti Matunaland Central, Matunaland East, Matunaland West nemasvingo ane vanhu vakawanda vakavhotera ZANU-PF zvinemutsindo. Ongorora yaitwa neStudio 7 mumatunhu aya inoratidza kuti hakuna budiriro inobatika iri mumatunhu aya zvinoenderana nekuvhota zvinemutsindo kwakaitwa neveruzhinji mumatunhu aya. Mumwe mudzimai anogara kurushinga mudunhu reMatunaland Central, amai Muchaneta Dumba, vanoti dunhu ravo rakarwirwa zvakanyanya hondo yerusununguko, nekudaro vanhu vakawanda vanovhotera bato reZANU-PF nekuti ndiro rakaunda rusununguko.
Vanhu vakanovhotera ZANU-PF nekuda kwekuti inyaya yekuti hondo yakarwiwa ZANU-PF ikawinwa neropa, ndosaka vanhu vachida ZANU-PF zvakanyanya.
Mumwe mugari wekwasadza kuMatunaland East vakizito Manyara vanoti pachine kuchechidzirwa kwakawanda kwekuti hondo inodzoka vanhu vakasavhota zvine hungwaru kana kunyimwa zvikwanisiro zvinofanirwa kunge zvichipuhwa pachena nehurumende, izvo zvinozoita kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF. Asi mumwe mugaro wekwazvimba mudunhu reMatunaland West vataura ichigodora, vanoti zvinhu zvave kushanduka sezvo bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakwanisa kukunda kuzvimba East zvaisafungidzirwa nevakawanda. Vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira, vanoti bato ravo rinovhoterwa zvakanyanya kumaruwa sezvo kuine vanhu vanoona mabasa akanaka arinoita uye rine nhoroondo yakakura munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinokunda pasarudzo nekuti kumareserva kune vanhu vanoona kubata kweZANU-PF vachikutenda nemwoyo wose. Kumareserva kune vanhu vanoona kupishaira kunoita ZANU-PF kuti nyika ende mberi vachikutenda.
Panyaya yekuti bato reZANU-PF harivandudze matunhu anenge arivhotera zvine mutsindo, vamarapira vanoti hurumende yebato ravo yaita zvakawanda kwazvo kumatunhu aya zvakanangana nebudiriro pamwe nekuwaniswa kwemabasa kwevagari mumakambani emigodhi pamwe nekuyamura mhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe dzakawaniswa mbeu nefotereza zvekurimisa pagore.
Saka kana vanhu vachiti hakuna production, isu kupfumbvudza takaita mabeneficiary anopfuura more than 297,000. Imo ende kumacentral tane 316 madairy farmer vanoita zvomukaka. Handizivi kuti vanhu vanenge vachiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCCC vaustalo siziva, vanoti vakavhoterwa kudarika pane imwe nguva kumaruwa nekuburikidza nechirongwa chemugwazo, asi vanoti mhirizhonga pamwe nekushandiswa kwemadzishe nemasabhuku kunoita kuti vanhu vasasununguke kusarudza bato nevanhu vavanoda.
Nguva ichi chakanoshanda nekuti muona mabudo akaita ruzhinji rweZimbabwe vachisapota shanduko vachimira nemusangano wakabuda neuwandu nekuvhota, asi the biggest problem yatakasangana nayo inyaya dzeviolence.
Vaimbove mumiriri weNorton mudare reparamende vakazvimirira Vatemba Muliswa vanoti mapato anopikisa anotatarika kupinda kumaruva nekuti havana zvikwanisiro, vachiti bato reZANU-PF rinoshandisa midziyo yehurumende kuenda kumaruva, izvo zviri kunze kwemutemo.
Zvakafanawo nemini Cooper muna neBenz. Do you take off at the same time to reach Brawai? Of course, you might take off at the same time, but the Mini Cooper will not get there.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Nzembe vanoti kunyange bato reZANU-PF raivhoterwa kumaruva, bato rinopikisa reCCC rakakwanisa kutorawo zvimwe zvigaro kumaruva nekuda kwenhamo yatekeshera munyika.
Inyaya yekuti nhamo yanyanyisa kuzvambura vanhu kumamisha. Kutambura kwavo kwava kwenguva yakareba, uye vakareerwa nhema vachiitiswa zvinhu zvisina kuzovapa batsiro nokurarama.
Mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vanoti vanhu havavhotere bato nezvavanoitirwa, asi kuda kana kuvenga bato.
Dzimweni dzenguva vanhu vanongovhota nokuti vanovenga nhingindenhingi pati yakati neyakati, yatinoti muchirungu brand association, kana vangoti munhu akangoti ini ndiri munhu weCCC nyangwe isingagoni kugadzira migwagwa kana singa buri semvura marare ino vanongo hoterwa nekuti munani ngachivenga zano pfu
zvimwe nyanzvi munyadzo zvematongero yenyika zvinoti kunyange hazo mavhotero evanhu kumaruwa nemadhorobha agara achizivikanwa zvinhu zviri kuita zvichichinja sezvo zano pfu yakanongawo zvigaro mumaguta ukuwo Citizen Coalition for Change yakanongawo zvigaro kumaruwa agara ari ezano pfu chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.